chirongwa chaparurwa ichi chinonzi hashtag mdzidzi vota, sfundi vota mundevele, uye student vote muchirungu. Mumwe mudzidzi anodzidza kuChinoyi University of Technology, Muzvare Netsai Marova, anoti chinangwa chavo ndechekuunganidzana sevechidiki kuti vakurudzirane kunonyoresa kunovhota.
Takaona zvakakodzera sevadzidzi kuti tironge chirongwa chemudzidzi vhota. Icho chirongwa chatinoda kuti tikwanise kuunganidzana sevechidiki murongwa wekuti tikwanise kuenda kunonyoresa kuvhota. Taregister kuvhota, tanyoresa kuvhota, tigokwanisa kuve tichikwanisa kuvhota mumaelections ariko a2018. Naizvozvo takaona zvakakodzera kuti chirongwa ichi tichiise muevery university, every tertiary institution iri muno muZimbabwe. Uye zvatichange tichiita muchirongwa ichi, tichameka sure kuti mudzidzi mumwe nemumwe akwanisa kuenda kunoregister kuvhota.
Chirongwa ichi chakarongwa pasi peboka rinomirira vadzidzi rinonzi Students Council. Munyori muboka iri, Muzvare Memory Chitambo, vati chirongwa chavo charongwa nevanotsigira MDCT, vaine chinangwa chekukurudzira vadzidzi vese kuti vanovhota. Muzvare Chitambo vati vadzidzi vanodawo kuisa pachigaro hurumende inonzwisisa zvido zvavo.
Takaona kuti vadzidzi vakawanda havasi kuregista kuvhota, uyezve havatombozive nezvekuvhota kuti kuvhota chii. Panguva ino yekuti vanhu vakunoregista kuvhota, takaona zvakafanira kuti vadzidzi vose vava vachiziva kuti vanofanira kuvhota, zvisinei nekuti wavhotera pabato ripi kana bato ripi. Munhu ega ndiye anozozviziva kuti anovhotera pabato ripi, asi semudzidzi ikodzero dzedu dzekuti tivhote. Vadzidzi vazhinji havazvizive kuti ikodzero dzavo dzekuvhota nenyaya yekuti vanenge vachishungurudzwa munguva zhinji. So takavhura bato iri kuti vadzidzi vazvizive kuti ikodzero dzavo kuti vavhote pasina kushungurudzwa muZimbabwe. Yes, nematambudziko mazhinji sevadzidzi, nekuti kubva kudhara even mubumbiro redu remutemo reZimbabwe rinoti ikodzero yemudzidzi kuti avhote. Asi sekumira kwazvakaita muZimbabwe, vadzidzi havasi kuziva kuti ikodzero yavo yekuti vavhote. Ende vadzidzi vazhinji mukudzidza kwavari kuita vari kushungurudzika nekubhadhara mari, havana mari dzekuti vabhadhare. Ende hurumende yatinayo yeZANU-PF haisi kupa vadzidzi magrants. So tiri kufungidzira kuti kana vadzidzi vakange vavhota, tichazova negovernment inonzwisisa zvinoda vadzidzi. Tava negovernment inopa vadzidzi magrants ekuti vaende kuchikoro nemaloans sezvaimboitika kudhara.
Mumwe mudzidzi vaStephen Sakos Chuma vatiwo magwaro mazhinji anoratidza kuti vechidiki vashoma-shoma ndivo vakavhota musarudzo dza2013. Vachuma vati izvi zvinosuwisa nekuti vechidiki ndivo vakawanda munyika uye ndivo vakatarisana nematambudziko ekuondomoka kweupfumi.
Sevechidiki zvichitevera mastatistics akabuda musarudzo dzakaitwa 2013 anotaridza kuti vechidiki vanga vasingaendi kunovhota. I think it ngangoti only less than 5% ndovaivhota, yeti tisi takawanda. Uyezve tisu tiri kuchema kuti munyika mune mabasa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Vechidiki especially kunyanya mastudents, isu tisinotarisirwa necommunity, tisinotarisirwa nesociety, tisinotarisirwa mumhuri dzatinobva. Seyandingati pachirungu atregentaorenichona chitubu cheruzivo. Saka isu tikazvitora sezvitubu zveruzivo, tikava nemidzi inokwanisa kupinda musociety kana mumaraini matinobva, tichiudza vanhu kuti zvakanakirei kuvhota.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko murimwe sangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Students Union, vaZivaimetu, vati kunyange hazvo sesangano vasina bato ravakarerekera, vanokurudzira vavhoti kunovhota.
Tauya pano kuzobatana pamwe chete neveStudent Council pakulonjewa kwehashtag mudzidzi vhota. Sezvo isu tiri gungano rinomiririra vadzidzi uye tisina kwatakarerekera pane zvematongerwo enyika, tauya kuzobatsirana neveStudent Council, nekuti mukati medu tine chirongwawo chekukurudzira kuti vadzidzi vanofanira kuvhota. Mindiro yedu iri pakuvhota. Tiri kukurudzirana pachedu tese kuti tinofanira kukurudzira mumwe nemumwe kuti aende kundoregista kuvhota, kuitira kuti tichinje hurumende iripo, hurumende iripo hatisisina vimbo nayo yekuti inogona kuchinja upenyu hwevanhu nekuti pamakore ayanga ichititonga ndogore rakaerera anonzi magrants ataimbopiwa ndogore ratakutambudzika nekuti tiwane matransport chikafu chiri kunetsa kuwana mumakoreji tiri kugara semakonzo nokuda kwekuti hapana dzimba dzakanaka dzinokodzera kuti dzigarwe nevadzidzi
mukuru wevechidiki muMDCT Youth Assembly vaHappy Mochidziva vaudzawo vechidiki ava kuti vakasataura musarudzo dza2018 vanenge vaparara vachidziva vatiwo semutungamiriri wechidiki vanofara kana vechidiki vachironga zvekukurudzirana kunovhota musarudzo
ndikufara kuti nhasi makatoungana makadai muchida kuronga panyaya ya2018 nyaya ya2018 kana wechidiki wezimbabwe akasaitora mukuisa mumaoko ake tinenge taparara haisiri nyaya inavatsvangirai kana vana mai vakuru inyaya yewechidiki wezimbabwe vana vatsvangirai vanotoya kuzosapotani isu ende toda kuti titi 2018 tisvike pakuti nekuti munozviziva kuti tisine 62% asi taa tichivhota actually vhoti chai chayanga iri kuma2.5% mayouth anga achivhota both ZANU-PF and MDC tinofanwa kubva panguva yekutongwa neminority taa tichitongwa neminority because isusu kune vechidiki taa tisingavhoti tiri isu majority kovhota minority yohwina toda Zimbabwe inotongwa nemajority
mapato ezvematongerwo enyika ari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekuedza kukwezva vechidiki kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa